izvi zvinoratidza kuti hurumende yezimbabwe iri kutungamirwa nevarume nevakadzi vapererwa ende vanhu vanoratidza kuti vakutsvaka utano mugati nekuti hatitarisiri kuti pachinano chehurumende ivabudisa manyepa akadero pane imwe nyika kunyanyanyanya nyika yamunenge makavakidzana nayo mashoko akadaro ekuti paitwa agreement kana pacha kuwirirana neimwe nyika zvinhu zvinofanira kubudiswa kana pane chokwadi chakadzama kuitira kuti ukama huri pakati penyika mbiri hugare huri pachinhano chakanaka asi izvi zvinoitika kana muhurumende mune vanhu vasina kudzika ende plus futi mune vanhu vari kuda kutsvaka recognition mune dzimwe nyika kuti atitogare dzimwe nyika takutowana chibatiro kuafrica nokuti vanhu vari kungofamba vachipemha ende kupemha kwavo hakuna zvakuri kubudisa.
Tinoona kuti Dr. Ruhanya, hurumende yeZimbabwe kana yakanga yabudisa mashoko akadai zvikuru achibuda ari mubepanhau rakaita seHerald, mashoko anenge achitarisirwawo nevana veZimbabwe kuti anenge aine udzamu, zvinosiya papi hurumende?
Vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti mapepa akafanana naHerald, vana Sunday Mail, vana Chronicle nevanobudisa nhepfenyuro dzana ZBC zvizhinji zvinenge zviri mukati imomo musazvibvuma nokuti anoshandiswa mapepa iwaya nehurumende kutaura manyepa.
Tiri kuonawo kuti mashoko aya ari kuuya panguva iyo hurumende dzeZimbabwe neBotswana dziri kuita musangano wavari kuti weBinational Commission. Zvinosiya papi musangano uyu?
Senyika vatungamiri havo havazonyanyi kurwisana mupublic, vanongotaurianawo yatinoti diplomatic relations. Asi zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvinhu zvinonyadzisa chitereki. Munoziva kuti Botswana ine population ye less than 2 million people. IBotswana ine less than 2 million people. Tikatarira maresources ane Zimbabwe nemaresources ane Botswana in terms of mineral resources, natural resources. Botswana inyika inofanira kunge ichitokwereta Zimbabwe. Mukatorangarira kuma1990s kuma1980s vanhu vekuBotswana vachiuya vachidzidza kunana University of Zimbabwe, kunana National University of Science and Technology, kumacollege kunana Hillside, kunana Veritas College. But nyaya iri kunetsa muZimbabwe inofanira kugadzirwa nawo munangagwa. Yavari kukonewa inyaya yekuti muZimbabwe mune chitsotsi, muZimbabwe mune umbavha. Ndochinhu chinofanira kugadzirwa nawo munangagwa, kuona kuti nyaya yecorruption inotsopiwa.